vamwe vagari vemuHarare vakaita sava Johnson Chirwa vanoti kunyange hazvo nyika yave nenguva refu yawana kuzvitonga kuzere kuzvitonga uku kuri kuonekwa munyaya dzezvematongerwo enyika chete kwete munyaya dzezveupfumi
hatisi kuziva zvatiri kuda nekwatakananga izvo zvekutaura kuno vatungamiriri vedu havana kana pfungwa dzekuti chii chavachaita mangwana mangwana chaiye chaiye saka for the past 40 years hapana chandiri kuona inini chatingati hanzi tiri kuzvitonga iyeye kuzvitonga politically tiri kuzvitonga but tiriva tinoti economic laggard yeAfrica tinoimpota matches tinoimpota matoothpick nyika ine timba
izvi zvinotsinirwa naamai Chipo Njuma vanobva kwamasembura kubhindura avo vanoti vasuwa mushakabvuva Robert Mugabe avo vaiwanzo vaitira mabiko pakucherechedza kuwana kwenyika kuzvitonga kuzere
hanzi munhu anofukunurwa dati avafukunura vadzoki vai vazobatirana nababa vari pano independence yedu yegore ne haisi kutifadza because hakuna mari tiri kutambudzika asiyana nemaindependence yemakore ese makore ese taidya tichibvuta iye zvino zvine gore rine raatatambudzika
mumwe mugari wemuHarare uyo aramba kudomwa nezita rake anoti kubva zvaazvarwa nyika yawana kuzvitonga vari pazvigaro zveushe vari kungotonga nedemo
independence yemakore ano yasiyana neyemakore tichangohwina nyika taiurayirwa mombe sadza vanhu vachiita mitambo mabiko hwahwachi iye zvino izvi hakusisina zvese izvozvo dai zvadzokera pachinyakare changa chiripo ichozvo aiwa nyika yedu yaita zvo
mutauriri weMDC Alliance vaClifford Slachwayo vanoti hapana musiyano uripo pakati peutongi hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehwehurumende yevechichena yaivepo nyika isati yawana kuzvitonga vaSlachwayo vati chanyanyonetsa ndechekuti uori hwatekeshera munyika zvave kuita kuti varefu vadye zvevapfupi nekureba vachitiwo havasi kufara nekubatwa kuri kuitwa nhengo dzevemapato anopikisa kunyanya nhengo dzebato ravo vachiti ZANUPF neurongwa hwekuparadza bato ravo kunyange hazvo vachiti hondo yaka rwirwa kuti munyika muve neutongi hwejekerere uye kuti kodzero dzeveruzhinji dziremekedzwe
tiri kuona vechidiki vachibatwa zvisina kunaka madzimai achibatwa zvisina kunaka ndokuti munoziva patoro nenyaya yemukuru wemadzimai Mike Tome varimo mujere izvezvi vakasungwa asi vari vakabatwa zvisina kunaka nevechipurisa saka tiri kuona kuti nyaya yehondo yerusununguko yakauya tikasununguka kubva kuvapapambevhu kubva kune vachena asi vatema vakabva vangotora maitiro akangofanana neaiitwa nevachena munoona mutemo dziripo dzemunyika hadzina kutombosiyana nedzanga dziripo panguva yeujanyiriri saka ujanyiriri hwaramba huchienderera mberi hapana rusununguko kuvana vezimbabwe changochinja kuti aakutungamirira mutema
mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora vaLloyd Damba vati kuzvitonga kuzere kwenyika hakuna chakunoreva kana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo
vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa maindastri yakavhara uyezve kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa hapana freedom of association hakuna freedom of speech vanhu vachiri kutukana kana vakajoina bato raunoda vanhu vari kutukana kana vakada kutiuite kodzero dzako saka izvozvo izvo tinoona kuti independence yedu ka haina chayakanyatsobudisa chakanaka kuti vanhu ngavadzidze kuti vaite politics zvavo mune zvakanaka because politics dziri kutora nguva yakawanda asi kuvhura maindastry kuri kutora nguva shoma saka chatinofarira ndechekuti isusu dai kuri kunzi izvo vanhu vaconcentrata much on rebuilding this country and building the economy and not concentrate too much on politics because zvinhu izvozvo izvo ndo zviri kutora nguva vana vazhinji vemuzimbabwe mukatarisa izvinezvi vazhinji vari mhiri kwamakungu vari kutizanzara nenhamo
munyori mukuru mubato rezapu vamujobhiza nuku vanotiwo panofanira kuve nekuenzaniswa kwemarudzi munyika vedzisvondo vakaita sabhishopu Anselmo Magaya vesvondo yedivine destiny vanoti havasi kufarawo nenyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingotungira munyika kubva zvavana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino
tinonzwa kutidzimbikane chose nokuvhunduka nokuda kwezvinhu zvatasangana nazvo kubva makore ekutanga-tanga zvakawanda zvakaita se kuurayiwa kweruzhinji rwevanhu ku dunrema Tableland violence kana kuti mirjonga yakaitika kubva 1988 kusvika 1990 vatekere pavakabuda mzano vakafoma bato non zoom tichitarisa zvakare kutorwa kweminda zvakabatana nemhirizhonga kubva pa 1998-99 ipapo pakavambwa MDC 1999 2000 parliamentary elections ne 2002-2008 tikona kuti tichizosvika kuna 1 August 2018 muna January wo yemuna 2019 tinoramba tichiona ma cycles emhirizhonga.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzano PF vatafadzwa mugwadi vanoti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji vavekwanisa kuzviriritira kuburikidza neminda yavakawana pakatorwa nechisimba mapurazi evachena.
Tine utongi wejekerere zvinhu zvinotifadza izvozvo. Hongu tingaita matambudziko asi muzuva rakaita seriri ngatibatei pamwe chete. Hongu tingaita maonero akasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika asi kana tasvika pazuva rakaita seriri tinofanira kuratidza kubatana unity yevanhu vedu sevana vemuZimbabwe. Zvinotaridza kuti tine mucherechedzo wevana vakarwirwa wevana vakasunungurwa kubva muutongi hweudzvanyiriri. Hongu mu 41 years tinofara kuti takwanisa kutora ivhu redu kubva kuvapambepfumi kubva kuvarungu vashoma vanga vari varedzi vevhu takwanisa kudzora ivhu redu. Ko ndo chikonzero kachakasaka kuti vanhu vaende kuhondo kuti vanhu vadzorerwe ivhu ravo takwanisa kuzvita izvozvo mu 41 years.
Vamugwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvehumbimbindoga vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vagare pasi nebato riri kutonga vachitsvaga nzira dzekugadzirisa zvinenge zvinetsa munyika.
Vamunangagwa vari kungoramba vachisimbirira nhau yerunyararo nenhaurirano nokukurukura pamwe chete kunyange zvedu tikumapolitical parties akasiyana asi ngatiitei mwero wokukurukura kuti patinenge tiine muonero wakasiyana toonesana zvisina mhirizhonga mukati zvisina mheremhere zvisina kukumbira zvirango zvoupfumi pamusoro penyika mukati ndo zvinoita vana vakasununguka. Saka tine mufaro nekuti tinoti Zimbabwe yauya makorokoto makorokoto amhlope vana vemuZimbabwe amhlope Zimbabwe.
Zvichakadai mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko avo ekucherechedza kusvitsa kuchaita nyika makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere mangwana vari kuState House pasina kuungana kwevanhu senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa mutungamiriri wechipiri kubva kuZANU PF kuvatungamiriri venyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga vaMugabe avo vakatungamira nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe vakabviswa pachigaro nemauto muna mbuzi 2017 vachibva vatsiviwa navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.